Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, D.C. this Wednesday, January 18, 2023. I'm your host, Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about what is happening in South Africa, where Operation Dudula members are threatening to camp outside schools across Gauteng province to prevent undocumented foreign children and teachers from attending school. Last week, the group evicted at least 22 blind Zimbabwean nationals and their families, together with hordes of other foreign nationals from a building in Johannesburg, forcing them to scavenge for food, clothing, and other basics while their children missed the school. Patriotic Alliance Party President Gayton McKenzie took to Facebook to call for the children of foreign nationals to be refused entry to South African schools, saying if the Department of Education fails to do that, they will do it themselves. However, the Department of Education insists that no children should be expelled from schools under any circumstances, even if their Zimbabwe exemption permits or those of their parents are terminated come June 30. Most schools opened last week in South Africa, but parents have questioned how their primary and high school children will remain alone in South Africa if the parents are ordered to leave the country. Those in grade 12 also face a precarious situation as they could find themselves heading to Zimbabwe 6 months before their final matric exams. Ongu, vadiwa watereri, tunokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu, chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tiri kutarisa nyaya yechikwata cheOperation Dudula cheSouth Africa. Pamwe nebato rePatriotic Alliance, avo vari kuti vacharambidza vana vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa kupinda muzvikoro. Takaona svondo rapera chikwata cheOperation Dudula chichinzi chakatogarira kune zvimwe zvikoro chichivharira kuti vana nevarairidzi vanenge vasina magwaro ekuvabvumidza kugara munyika iyi vange vasingapinde imomo muzvikoro, zvichireva kuti vana vanga vasingakwanisi kunge vachipinda muzvikoro musi wavhurwa zvikoro. Uye chikwata ichi chakatoimbisa kuti chichagarira muzvikoro zvose zviri mudunhu reGauteng chichirambidza vana nevarairidzi vasina magwaro kupinda muzvikoro. Iro svondo rapera, takaona zvakare chikwata ichochi chichidzinga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosanganisira zvekuZimbabwe zvisingaone zvaigara pane chimwe chivakwa muJohannesburg, izvo zvakakanganisa vana dzidzo yavo uye kushayisa vabereki vavo chikafu nezvekupfeka nepekugara pakanaka. Ukuo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa rePatriotic Alliance vaGaitwen McKenzie vakanyorawo padande mutande reFacebook vachikurudzira kuti vana vane vabereki vekunze kweSouth Africa varambidzwe kunge vachipinda muzvikoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo bazi redzidzo munyika iyi rakazivisa kuti hapana mwana anodzingwa chikoro kunyange hazvo magwaro ake kana ivabereki vake eZimbabwe exemption permit akaguma kushanda mukupera kwachikumi wegore rino. VaTerence Carler vanove mutevedzeri wemukuru mubazi redzidzo vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti nyangwe zvodii hapana mwana anofanirwa kunge achirambidzwa kuwana dzidzo. Totarisa kuti nhasi tinani vadare vedu kuti tinge tichikurukura nezvenyaya iyi. To help us discuss this issue, we now have Mufundisi Richard Moyo, who is a Zimbabwean community leader based in South Africa. Mufundisi Moyo, togamuchirai kuchirongwa chedu.
Ndinotenda kuva neni muzvara nhasi. Baba vakandimiri ndirokwasai nebasa guru. Nechirongwa nevatevi veStudio 7 chigore dzvara 2023 Happy New Year, vana veZimbabwe, pamuri mose, the whole world.
Tinotenda zvikuru mufundisi moyo. Mufundisi moyo, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei muSouth Africa kunyaya dzechikoro nokuti tinoona kuti svondo rapera. Chikwata cheOperation Dudula chakazivisa kuti chiri kutora matanho ekurambidza vana pamwe nevarairidzi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kunge vachipinda muzvikoro. Chakavimbisa kuti chichange chichivhara zvikoro kana kugarira pamikova yezvikoro mudunhu rese reGauteng zvichiona kuti vana nevarairidzi vasiri vemunyika iyi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi havapindi muzvikoro izvo kana muzvivakwa. Zvakamira sei?
Regai nditaure sezvo tiri muno muGauteng kuPretoria. Nauye bato resango reOperation Dudula nepati yepatri kuti frand inotungamirwa nababa Makenzi. Operation Dudula mungori musangano rokungoita noise ruzha nori poga poga vanhu vanogara vachivhiringa vana veZimbabwe vachivhiringa vanhu vose. Vanhu ava havana kunyeya zvakuwanda vanhu vashoma asi vanoita madiro vanokwira vachidzika. Chiri chinhu chakaipa zvikuru kana vanhu vachidzidza tikatarisa zvikoro zvizhinji zvevana vezimbabwe veZimbabwe nevamwe maforeiners vanoisa vanavo maprivate vanonga itobhadhara mari. Saka Operation Dudula ipati musangano uya uya unoda wakafanana musangano wematourist akafanana na ICC. Saka kuita kwavo chiitiko chinotambudza uye futi chinorwadza kana tichizvitarisa sevafundisi chinorwadziwa zvikuru nekuti kufamba kwevanhu pasi penyika dzose hazvina kutanga isu vana veZimbabwe tikatarisa majenereshen nemajenereshen mushoko raJehovha Mwari vanhu vanokodzerwa kana vachinge vatambudzika vaende kune dzimwe nyika chere iye Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakauya muno muAfrica kuIjipiti vaIsraeri vakabvawo kuKenani vakauya futi kuno kuIjipiti iri nhaye kuti vatsvage kurarama. Saka tichiona musangano yakafanana Operation Dudulana naMakenzi vane nzara yeutungamiriri vachitaura zvakafanana nezvizvi zvinhu zvinotitambudza asi tinoziva kuti zvinhu zvinowanika pasi penyika tiri mushoko raMwari tinoverenga vari kuvatungamiri vakanga vachidaro vaidzinyirira vaiuraya vakanga vafanana namambo Herodi vakafanana namambo Faro.
Asi tinoona kuti bazi redzidzo muSouth Africa riri kuvimbisa vabereki nevadzidzi kuti aiwa mutemo haurambidzi mwana kunge achirambidzwa kupinda muchikoro. Unoti chero mwana kunyange asina mapepa anofanira kunge achiwana dzidzo. Zvii zviri kuitwawo nehurumende kusimbisa mutemo iwoyo muzvikoro?
Sekutaura kwamuri kuita zvatinoziva kuti law inotaura kudero kuti munhu wese senyika ine South Africa inoti munhu wese ane kodzero yekudzidza anokodzera kuita zvaanoda mukati menyika yaende tachinzi Republic of South Africa. Vari kuzama kutaura kuzama kuvaonesa asi minyaya yekuti vanhu ava vanhu vaya vaya vasingatereri mitemo vasingatereri kuti vanongoita zvose zvavanoda tichibvozwa nomunyika ine South Africa vanhu vaya vaya vane freedom yakanyanyisa zvokuti vanogona kupisa chiri zvivakwa zvakakosha vanogona kupinda papinda pazvo makaona pagore riyariya vakapwanya kurara kwazvo Natari neGauteng vachiluta. Saka vanhu imunomu vanhu vasina brain.
Handizive kuti mungada kuti mumbotsanangura here zvataa tichikurukura izvi nerurimi rweZulu kana Ndebele mufundisi moyo?
Ya ngiyathokoza khulu ya nani kuti ngikhulume into ngiyikhulumayo mangikhuluma ngendaba ye-Operation Dudula neparty yeparty yofanzi le yayidoswa phambili ngubaba uMakenzi. Ihlanganiso ye-Operation Dudula inova ihlangano ifana nehlangano yama-terrorist ihlangano leya or yama-ICC yokuti vathanda ukubuko vathanda ukuyenza izinto ngendlela vafuna ngayo mara into leyo vayenzayo into endikhulu kwamambala even masiyibheka njengabafundisi sizawuhlungukhulu ngendlela yokuthi hayi ukuhamba kwabaphalali akuzange kuthome ngadi wonke umuntu amazwe wonke phasini mazombe anamaforeina even emandulo even masafunda ibhayibheli even ujesu kristu ngokwakhe even avo mosi vasuka ngale babuya eEgypt ngesikhathi sendlala bazalelwa lana baphilela lana mara bagcina basogolisa. So indaba yaphasini ayisindaba yokuthi lovelaphi lovelaphi. Even masibona umuntu osiphambili wepharty uBaba McKenzie uhlala ngale eNorthern Cape, into ayikhulumayo siyambona umuntu osiphambili wafana nobaba uHamilton Mashaba ngesikhathi sakhe, uba ngesikhathi sakhe lo baba umuntu loya ufuna ukubukwa unendlala yamandla yokuthi mhlawumbe ma ngayenza lokhu mhlawumbe ngizokuthatha amaphesenti amancane. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sazi ukuthi ilizwe leli le-South Africa linikeza wonke egunya ukuthi wonke umuntu fonte athole ifundo. Mara masikhuluma masitshenja, sazi ukuthi abantu belizwe leli abantu laba bangakhona ukulawuleka, vele i-freedom ikhona ma abantu balana abakhona ukulawuleka. Uyawabona bangena ezikolo batshisa ibhedlela even izakhiwo kuphi nakuphi, babhidliza nentolo bathathela abantu izinto. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sifunte abantu sihlale ngokuzwana ngenxa yokuthi uhamba kwethu njengabantu waseZimbabwe or njengomuntu wonke ophasini, hayi kuthi kuthoma thina. Even iBhayibheli liyatsho kuthi ma umuntu asongola anendlala uyafana nenyoni iyasuka lapha ayangale ayofuna ukudla. So the first bona izenziwa lana kwilizwe leli, even nomuntu osiphambili lelizwe uyazama kubatshela indiko ishothi nyenze sonasonaso, mara abantu balana ngokwabo abalaleli. Even masinde ihlangane i-open edudula abantu bayisiwa basa abantu baningi kangako, mara inobagroup encancane abafiki naku 2%. Mara kari ningi ma bakhuluma into ungathi iyaduma umhlabeni wonke jikelele. Ngiyathokoza.
Siyabonga baba. Thank you so much. That's Mufundisi Richard Moyo, who is a community leader in South Africa. He's from Zimbabwe, and he was explaining what the group Operation Dudula is doing, and he equates it to a lawless group, just like the ISIS groups that are putting their laws into their own hands and doing whatever they like. But the question is, why is the government of South Africa not taking action against Operation Dudula? I think that remains to be answered by the authorities, because if they know that this is a lawless group and is doing this illegally, then the law should take its course. Ndodzoka kwamuri Mufundisi Moyo. Tirikuona kuti magwaro ari kupera kushanda muna June, kupera kwa June. Zvichireva kuti kana pasina chashanduka, vabereki vevana vari muzvikoro ivava vanenge vakufanira kunge vachidzokera kumusha. Asi hurumende iri kuti hapana mwana anofanira kunge achishaiswa chikoro nekuti haana magwaro. Zvichireva kuti mwana anogona kusara achidzidza. Munoti ine danho iroro?
Ya baba wakandimiri nawe yakafana naiyoyo aimake sense. Chada kuti ndichi kuti kuvana veZimbabwe vose vakaterera pasino rose pachirongwa chino cheStudio 7 hongu magwaro ari kupera muna June. Asada kuti ndivaudze ngatisapera tariro, ngatirambe tichinamata nokuti patasvika apa tafanana nenguva yaMozisi akalida vana vaIsraeri vasvika pagungwa kuti vavambuke nekuti vakautanga kupopota kuti vodi, asi Mwari vanoziva. Nawo ipo ndeyekuti hazvigoneki kuti vabereki vaende kumusha vasiye vana munomu. Zvakafanana nenhau dzatinogara achiona paungano kana parufu paipa, kuti munhu anoti vana zvavasara vavanhere ndichavasapota ndizovada ndizovada, asi kana zvinge zvapfuura pavanhu vatengeti. Saka nhaya iripo ndeyekuti hazvikwanisiki kuti vabereki vaende kumusha, nekuti magaranta vana veZimbabwe munomu vana vakawanda vanogara mumalokeni akasiyana siyana, vanenge vachida transport ino chikoro kuva every week, vada futi rendi, vada futi zvechikafu, vada zvose izvozvo uye nokubhadharwa. Saka ndiani anogona kuzovaitira zvakafanira? Saka kuita kwegovernment kwavakufunga nako akubatsiri chinhu, hakuna musoro, hakuna futi sense. Asi zvinoratidza kuti kutaura kwavo vachiti vana ivapato vadzidzi zvinoratidza kuti pane humwe urongwa wangagona kuita kana kuti pachagona kuwedzerwa, nekuti ndo pane tarisiro yedu ifu ndo patiri kunyengeterera kudai Mwari vokudenga vakanzora vanhu vavo sekunzwira kavakaitawo vana vaIsraeri, sekunzwira kavakaita vaSamaria pavaitambudzwa nevaMidian, sekunzwira kavakaita panguva yemuprofita Erisha vanhu vasina chekudya vashungurudzika panguva yasi Jehovha vakauya nezano vachitaura naye kuti ufu wakatetseka uchatengeswa neTuranda kunyange vanhu vakazviramba, asi Mwari wokudenga
akaita
kuvarumira kwanguva nemaperembudzi musango.
Ndinotenda Mufundisi, rambai muri parunhare. Titore muteereri wedu wekutanga, tina mukoma Love More Moyo. Mukoma Love More Moyo, makadii?
Ikweri magadini.
Muri kupi mkoma moyo?
Ndiri ku Pretoria ku Mamelodi.
Pretoria Mamelodi.
Yes.
Nyaya tiri kukurukura mainzwa iyi tinotenda tichikukorokotidzai kuti ndimi maitawo zvakare muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipeiwo tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya tiri kukurukura iyi.
Panhau yezvenhau dzemapemitis. Nhau dzemapemitis dziri kutitemesa musoro isu tiri muno muSouth Africa muno. Nokuti izvi mukatarira chero muzvipatara chama chaimbo tiri kupromisa kuti tisapinda mukunge tisina mapepa iwawo. Vakomana veoperation dudula vari kuuya vachitivhiringidza vachiita zvezvavari kuita. Especially madzimai awo ane pamuviri awo vari kushungurudza muzvipatara noda kwokushayawa mapepa iwawo. Zvokuti hatizivi kuti kusvika muna June tichange tiri pabvi.
Asi tichiona bazi redzidzo muSouth Africa, Department of Education, iri kuvimbisa kuti hakuna mwana anozotariswa kuenda kuchikoro nekuti haana mapepa. Zvichireva kuti kana vabereki mapepa enyu akapera kushanda, munogona kusiya vana vachienda havo kuchikoro kusvika vapedza. Munotiwo nedanho iroro?
Ndinoona kunge zvisingafambirani nokuti isusu mukunge tisingachagoni kusenza kamuno muSouth Africa. Zvinoreva kuti vana vedu havangagoni kusara muno vachiinda kuchikoro isu tisiri muno. Zvinoreva kuti nhau dzavo dzavari kutaura hadzisi kufambirana nokuti vana havangasari restrictions dzisingatibure nokuti hatisina mapepa. Zvoreva kuti kudzinga isu kudzinga naivo vana vechikoro.
Uyakuluma baba, munotaura here? Munokuluma futi here?
Ndinotaura zvinokuluma.
Kulumani baba. Tindurai tinzwe mvunzo iwoyo watabvunzai nyaya yatakurukurai.
Okay, nyiti. Nisho kuti mavanga tsotsa china avazaila South Africa. Nimekwinza kuti navantwana vetu vazovatsotsi navantwana vetu ngova angeke sishiya vantwana vetu la South Africa. Tifanele tikambe navo vatsotsa lavo. Nisho kuti ukutsotsa china avazali vatsotsi navantwana vetu.
Yes, then Mr. Moyo, I wanted to know whether you are free to remain on our show.
What?
Makasununga here kuramba henyu muri pachirongwa izvo kana makasununga tinogona kunge tichishova rinemi tichikurukura.
Alright.
Okay. Saka bata izvenyu. Thank you gentlemen for joining us tonight. We really appreciate your input. Let's take a short break. Please don't go away. And Mufundisi Moyo, please also haikona ikuenda. Don't go away. Nekuti tinoda kutinge tichiramba tichikurukura nyaya iyoyi pamwe chete namukoma Love More Moyo vari muPretoria. Nekuti tiri kuona kuti nhasi Pretoria yakabaka. Mufundisi Moyo ndeve muPretoria. Valove More Moyo ndeve muPretoria. So please don't go away. And you listeners and viewers, remember that we are talking about what is happening in South Africa. Please don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Today, we are talking about threats by Operation Dudula and Patriotic Alliance Party of South Africa to stop children of foreign nationals from attending classes. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now it's time to go back to our guests. We have Mfundisi Richard Moyo, who is a community leader, and also a caller, Mr. Lovemore Moyo. Oh, now I have just realized that it's a Moyo affair, Mr. Lovemore Moyo and Mfundisi Moyo. Atotanga nekudzokera kuna Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo.
Baba Magadi.
Yes.
Baba Murise, nanda kutoro.
Dai watinotenda. Chakanzwa hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa vachivimbisa kuti vakagadzirira kuti vange vachibatsira vana veZimbabwe vanoda kudzokera kumusha uye muzinda wanga uchitanga kuita urongwa hwekuti vaparure chirongwa chekuona kuti ndevanani vangada rubatsiro. Vanoda rubatsiro vanenge vaida rubatsiro rwemutoo upi? Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Regai ndikati nechiti sometimes our government vanofunga sevana. Kutaura kwavo hakubatsiri chinhu, havana chinhu chavangabatsira vana veZimbabwe chekudaro. Nekuti katarisa kumusha kwacho kune vanotoda rubatsiro vakawandisa vari muZimbabwe yose, vada rubatsiro, vada heupi. Uku kungotaura uku vakafanana nemunhu zvozvo nhamboriwa zvezvo zvakafanana kuti munhu anoti kana afirwa anosimuka pachacho ndaanichachingita vana vose ndezovabatsirirwa zvazvechikoro zvizvi kuda kuti abude pamatv nokuonekwa. Asi panopera 2 days 3 days zvapera, nyika yeZimbabwe haigoni kubatsira vanhu pachayo nokuti haina kana maresources, haina kana chinhu. Rangarai panguva dzemacovid-19 vana veZimbabwe vaitambura kuti dzimwe dziri nyika dzekunze vakavatadza kuvabatsira, vozobatsira vari kumusouth ivo South Africa, maZimbabwezi ose ari muSouth Africa achitobatsira iyo government. Government yedu inongotaura inyika isingazarirwa murumune rwizi. Ndi kana vachidaro kuti ava vanhu vese tinovagamuchira tivatovapa zvokuti nechokuti nechokuti, chii chavanopa vanhu veZimbabwe? Vana veZimbabwe vanotikudza nechokuti musavimba nengano dzechemberi dzakadai, nokuti kana makavimba nadzo mukafara. Kunyika kwedu yeZimbabwe hakuna chimuko for now, matambudziko oga. Saka government yedu kutaura kwavo kukuda kuvhara ikumeso, nokuti nyika pachayo yadonha, hamuna chirimo. Vari munyika vanosafa, masivil servants haana mari, haana mari anenge achitambudzika. So what about vari kunze vanozovabatsira here? Government yedu igovernment iya isina basa. Rangarai kuti vemapemits ivavava ari kupera muna 2020 ugoro rakapera, vaibhadhara mapasipoti pamunhu umwe $318, but kutanga gore riri rapera iri anga akunzi 120. Kwati vanhu vemapemits vaibirwa mukati menyika yeZimbabwe, dai vaitanga kudzosera mari yevanhu vakapfuta mapemits ne$300, dzaipesera kusvika kuma $500.
Mm-hmm. Thank you so much, Mfundisi. Regai tinzwe kuna Lovemore Moyo. Vamoyo, muchiripo kaparunare?
Ndiripo.
Ndoda kuti mundipindurire nokuti ini ndevele yangu handizonyatsotsetsenura zvandei ndichida kutaura. Ndofunga inobva yawandisa nguva imwe chete, yobva yada kubuda yese one time. Saka ndiri kukumbira kuti mubvunzo wangu mupindure nendevele kuti takanzwa hurumende ichitaura kuburikidza neembassy muSouth Africa kuti vakagadzirira kubatsira vanodawo kudzokera kuZimbabwe. Uye embassy iri kuita kugadzirira audit yekuti vaona kuti vangani vanoda kudzokera kumusha, vanoda kubatsirwa nemutoo upi. Mungandibatsirawo kutsanangura izvozvo mhinduro yenyu nendevele pamusoro peshoko iroro.
Mina ngibona ngati ukhuluma kwavo loku ukhuluma jasi komuntu loyo afunayo ukuthi abantu babona ngathi umuntu loyo uyenza into yengcono. Mara mangibhekile ngibona ngathi angithi loko kwakukhulunywa ngomfundisi loko athi yena ibantu labo bafuna ukuboniwa ngamanye amazwe bakhuluma ukuthi bona bayakhona ukwenza into le ngcono. Mina ngibona ngathi ayikho into le bangayikhona ukuyenza, ngoba khona manje ngasuka ekhaya mina ngo-November last year. Ngishiye abantu basokola ngale, bafuna isizwe eningi eningi, and bakhala ngokuthi kunamadona amanye esale aza afuna ukuthi ayenze njani abasize. abanikele ukudla yona i-government iyala ithi yona iyakhona ukunikela abantu ukudla iyakhona ukwenzela abantu into yengcono mara ukusalayo ayikho into leyo esayibona banikela abantu izinto so into leyo bayikhulumayo la ukuthi bafuna ukusiza abantu laba la eSouth Africa bona ngathi ukukhuluma nje kuzophelela nje ukukhuluma ngoba bayenzela ukuthi babangakhulumi into leyo bayikhulumayo abantu babona ngathi abantu bangcono then bakwazi ukuthola amavoti so mina angiboni ukuthi into leyo bangayikhona ukuyenza.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. That's Mr. Love Momoyo, who is in Pretoria. He says he does not think that the government will deliver. And he says it's part of the campaign gimmick because of the coming elections. Professor, because we are trying to reach out to Professor Mukonza, but we are failing to get through to him. So that's why I'm saying Professor, but let me go back to Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, tinoona zvakare kuti kuvana veZimbabwe, vagara vari muSouth Africa, vazhinji vanga vasati vagadzirira kudzokera kumusha. Tichitaura kugadzirira kwekuti vanhu vanenge vawaka pekuti vakanzidzokerai kumusha nhasi vanowana pekunosvikira vachipinda nemhuri. Zvichiriwo kuti idambudziko rimwe rinoda kunge richigadziriswa. Ndo zvinhu zvinganzi here vanhu vangatarisira kuti vangabatsirwa nazvo nehurumende pekugara pekusvikira nezvimwe zvakadaro.
Ya baba wakandimire mashoko amataura mashoko makuru akakosha zvikuru tinotenda Mwari nemashoko iwawo amutaura. Zveshuwa pane basa guru kuvana veZimbabwe vakawanda ndaishuvira kudai Mwari airopofadza kuti paiwanikwa zvinhu zvirongwa zvakafana zviri mberi mberi kana zvemupama zvemugovera zviya. Vana veZimbabwe vakawanda vazhinji vavo havana pekutangira havana musha vakawanda vakauya kuno kukare vamwe vakavarayirwa. Tiri vafundisi tinoona zvakawanda vana veZimbabwe vachidzoka vamwe vashaya vachindovigirwa mumatende vanongokomberedza vanopesa chituko vari vafundisi kuti hamuna zvinodzidzisa. Saka government yedu haingazogoni kusvika ichivakira vana ivavo dzimba kana kuvabatsira kuya ukuya kushimanimani vakakundikana vaikundikana saka government haingazvikwanisi izvozvo. Saka ida kuti ndiyambire vana veZimbabwe panguva iyo yapesiguvapekataura dai maikwanisawo kuvaka kana ka one room zvako nokuti zvinhu zvinorema nhasi uno zvinorwadza kuti makudzoka kumba hamuna pekusvikira zvinoita kuti vanhu vazopesana kana kuti vazorambana nenhau iyoyo. Saka vana veZimbabwe vakateerera ndinokuyambirai zvikuru kuti musanakirwa dzimotokari hongu tinoona vane dzimota dzakanaka dzakawanda munogara mimba dzakanaka muri kuroja but zvose izvozvo kana zvichinge zvadai zamaiwo kundovaka padiki cherehwanye rumuzvayo nokuti zvinhu zvinozonyadzisa. Maakudzoka musina chino maakudzoka musina pamakabata kana kuti mudzimai anenge akusara iye baba musi mumashaya. Saka zvadao ndikuyambirei regai kuvimba negovernment yedu rikana makavimba negovernment muchabatsirwa kumusha kunotoda vakawanda kuda rubatsiro kuzvipatara vanhu vari kushayiwa mushonga vanhu vakushayiwa madhokuta vakushayiwa zvakawanda wanda. Saka government yedu yeZimbabwe chai yakaremerwa yakasenga overload yeZimbabwe yakatosenga mutoro mukuru vatoita kuzvisa. Saka haingakwanisi kubatsira vanhu veZimbabwe kuti chakuvakirai dzimba mukasazvifungira kana kuzvichenjerera nemangwana munochema ndimi ende zvaita chishore. Saka vanhu veZimbabwe vakai pamunogona kana ka one room zvako nokuti zvinhu zvakaoma hazvisi nyore semendi zvayo munongokorokoti munongotsvaga tsvaga mukatengo mazenge mashanu nowaka one room.
Thank you so much mufundisi rambai muripo. Mr. Moyo, Mr. Love Mo Moyo, your last word. Ishoko ripi ramungasiyira vateereri pane ino nguva tichitarisa iro dambudziko rekuti vana vari muzvikoro mazepu aakusvika pakupera vabereki votora danho ripi hurumende iri kuti munogona kusiya vana vachidzidza zvii zvingaitwa zvii zvamungataurira vateereri inisindevele?
Hai ndinogona sekuti vabereki vane vana vari munomo muSouth Africa iniseni mwana wangu ndakatombindira kumusha muna December ndikati anopinda chikoro ukokoko. Sokuti vanhu vakabata mashoko anotaurwa nehurumende vakamaisa maoko vakati ashuwa zvokwadi hurumende ichatibatsira vana vedu vachadai zvokwadi vanhu vachasvika kumusha especially pavana vari kupinda muno muSouth Africa. Ndiri kuona pane vana vakawanda izvizvi vari kukona kana kutaura tichiona yaicho varikona kutaura zvinhu zvekumusha uko varikukonewa vabereki vacho futi vava nemakore nemakore kumusha havana kwavakavaka zvinorati vakadzimba munomu vana
nguva dzava dzapera nguva dzava dzapera vamoyo. Thank you so much to Mr. Love Mo Moyo. And we also heard from Mufundisi Richard Moyo. It was a Moyo affair. And not forgetting you listeners and viewers out there, this is Jonga Kandemiri in Washington, D.C. saying good night.